Ndinoona sokuti vamunangagwa havasi kuita zvokutamba, vari kuda kufamba nebhora, vari kuda kuti ndima ifambe. Nokudaro zviri kunzi vaenda kusouth Africa nebasa. Saka ndofunga chinhu chatinofanira kunyatsoongorora chokuti chaita kuti vafambe sematauriro azviri kuitwa nechokuti vada kuita basa kutaurirana ne vemabhizinisi vangangode kuuya kuzodyara mari yavo muZimbabwe.
Vambofana, inini kana makatarisa rwendo urwu, takatarisa tiri kudivi rezvematongo enyika kuti political significance, munoona chii parwendo urwu?
Inini ndinoona pasina chinoshatira chinhu. Sekutaura kwavaita ava ndekuti ivo vari kungoenda kunotinesa chimiro chavo kuti munyika nezimbabwe maane mutungamiri mutsva, asi tinoziva kuti hapana regime change, pane face change. Pachinja face yegovernment, asi hakuna kuchinja regime. The same people who are ZANU-PF, who is the same people vaitsukirira vaidii kune hurumende dzese dzepanze, ndo vachiripo. Saka inini handioni kuti chavanoendawo ehe, kana vachienda vachinotaura kuti isu tachinja zvaita vana Mugabe vaya, haa isusu a hazvisiro zvatiri kuita mazuva ano. Ngavatiudze pachinja, but taiteerera kana state of relation address yavo nezuro is not mentioning anything that is different pane zvaitaurwa navamugabe. Saka inini hapana chandiona kuti vangotaura language yaingotaurwa navamugabe iyoye isame same. Tida kutama relations akanaka nenyika, tida kutetidididi, hapana chitsva extend yachaindiyo atida kuona.
Vakajedze, munotenderana nazvo here izvi?
Ini maonero angu ndekuti matauriro avo ashanduka, asiyana nematauriro aita vamugabe. Handisi kungoona kuti vari kungotaura chete. Tikabata zvavakataura kutanga, zvakataurwa mubhajeti yavo nezvavakataura kumuseneti nepariamendi, zvinoratidza kuti chirongwa chavo chiri kuda kusuduruka kubva kune kwatakabva. Dambudziko ratinaro semaZimbabwe nderekuti takagara nguva yakareba takadzvinyirirwa, takatyirirwa chose nehurumende yavamugabe, zvokuti pari zvino tiri pachinhano chiya chokuti kana mbudzi yakagara yakangosungirirwa painosunungurwa inongoramba ichingotevera pamuti payanga yakasungirwa ipapo. Maonero andinoita ini ndokuti matauriro avakuita kana ukatarisa bhajeti chairo, unoona kuti vakutotaura kuti zvinhu zvasiyana, hatichati kuti tiite zveindigenization zvaya zvaingonzi tichaita 5149 yave kuve kwachete kumadharamonzi nekumaplatinum.
Vambofana, munoremerwa nei pakupa vamunangagwa mukana wokuti vambopindura zvinhu vabve mugwara ranga richiitwerwa navamugabe? Chinokugozherai chii kuti muvape mukana iwoyo?
Munoziva vahondi, ona mwana ane musikanzwa aya nhasi ati kuti nhasi ndachinja zvino nyika ZANU-PF namunangagwa vavese ami zvese ikabhau yese ikabhau yese haisi kuti vakauya nhasi vakuti nhasi tachinja. Inini zvinondidinetsei kuti ndivatende kuti nhasi machinja kuti zvadii
pamwe vachinjawo zvechokwadi. Munoomerwa nei kubvuma kuti kuda pamwe vachinja?
Munoziva wahwande, mwana akaya kwandiri ndiri munhu mukuru sei, akavaya mwana wangu ini ane musikanzwa akati baba ndachinja, anoziva ndiri sori izvi neizvi neizvi. I was sorry for this. Ikabhau iyi hapana kana one thing kungotinjana chete.
Ndomboenda kuna vakanyenze. Vakanyenze, imimi munofunga kuti vangakwanisa here kutendeusa pfungwa dzavanhu vane mari kuti vauye vazoita invest muZimbabwe?
Kutendeusa pfungwa dzavanhu hazvitori nguva.
Vambofana, muchidimbu titaurire mashoko enyu kupedzisira panyaya iyi.
Ini kupa mukana, munhu ndinopa mukana. Hurumende iyi itai iri itsva dai iri mbisi kana vatotoiti hativanzii ava vanhu vatinoziva. Saka mukana wavari kuda kuti tivape ndeupi? Vanhu vatinoziva kuti mbama.
wakanyenze mashoko enyu kupedzisira muchidimbu munoti chine nyayai
inotini takazvona zvichiitika kuchina tikarangarira zvinhu zvinogona kuitika nokuti vanhu chatokanga vakuziva ndechokuti muzimbabwe muno ivo vanhu vezame vavava vanga vakadzvanyirirwa zvakanyanyi kutaonawo mugabe kubva vachiri kuhondo chaiko chaiko.